Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 4/2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa nekukurudzirwa kushandiswa kweBraille iyo inoshandiswa nevasingaone mukuverenga nekunyora. Apo mvura iri kutariswa mumatunhu akawanda munyika kuti ichange ichinaya kubva mukupera kwesvondo rino zvichienda mberi, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Vakawanda vanoita zvemitambo varoti gore ra2024 rakanga risina kumira zvakanaka uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa pasi rose senzira yekukurudzira kushandiswa kweBraille nevasingaone mukuverenga nekunyora. Zuva iri iro rakatanga kucherechedzwa musi wa4 ndira2019 richicherechedzawo zvakare zuva rakaberekwa vaLouis Braille avakagadzira nzira yekunyora nayo iyi. Rine dingindira rinoti Advocate for Accessibility uye rakanangana nekusimudzira kodzero dzevasingaone dzekuti vawane mashoko, dzidzo nezvimwe zvose zvinongowanikwawo neavo vanoona. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe kukosha kwezuva iri.
Izuva rakakosha zvikuru tikatarisa kuti Braille ndiyo nzira inoshandiswa nevanhu vasingaoni kuti vange vachikwanisa kufundira kuverenga nekunyora. Saka zvakakosha kuti zuva iroro rinokosheswa uye tinoda kuzvitenda kuti the United Nations vakaona zvakakodzera kuti ringe richipembererwa zuva iri.
Tichitarisawo muZimbabwe, muri kuonawo here vari kukoshesa kurudziro iyo yekuti Braille inge ichishandiswa nevasingaoni?
Tingati kukoshesa vari kuzvikoshesa, asi tichine matanho atinofanira kutora. Zvatiri kushandisa pane zvino kunyora Braille zvakafanana nemaslate nemastylus hazvinhu zvembiri yakare zvekutiwo vana vanofanira kunge vachishandisawo zvinhu zvakaitawo seMapekins Braille neimwewo mishini yechimanje-manje inoita kuti vange vachikwanisa kunyora nokukasika tichienzanisa nezvavari kushandisa mazuva ano. Saka zvakakosha kuti hurumende inge ichikwanisawo kuita invest mumishina iyoyo yekuti vana vakwanise kunyora Braille, kwozoitawo mishina inozonyora zvidzidzo zvacho zveBraille kana kuti inoprinta Braille kuitira kuti vana vange vachikwanisa kuwana zvekuverenga muzvikoro.
Chii chiri kutadzisa kuti kunge uchiwanikwawo zvamuri kushuvira izvi?
Zvinenge zvoda hurumende kuti inge ichikwanisa kuzvimirira, asi maonero angu imwe yacho inyaya yemari, imwe yacho inyaya yekuzvikoshesawo kwevanhu vanenge vari zvikururu sei mubazi redzidzo, bazi resocial welfare, kuti zviri kukoshesawo kusvika papi.
Tinombonzwawo mamwe matambudziko achinzi anonyanyotangira mumhuri, vabereki neveukama vanenge vasiri kuzvipira kuburitsa munhu anenge aine urema. Muri kuonawo here vemhuri neveukama muZimbabwe vari kusimudzirawo vasingaoni?
Ichocho ichokwadi kuti dzimwe nguva mhuri dzinodzorera vanhu vakaremara kumashure, zvikuru sei nenyaya iyoyo yekuti vanenge vasingadi kuti zvibude pachena. Uye kurudziro yatinofanirawo kuramba tichiita chero pazvirongo zvakaita sezvenyu kuti zvakakosha kuti kana mwana asingaoni zvizivikanwe paine nguva akwanise kuwana rubatsiro, otodzidzawo otozovawo munhu anoremekedzeka mudunhu. saka zvakakosha izvezvo kuti vanhu vange vachiziva kuti munhu atingaona anokwanisa kutoendawo kuchikoro akadzidza akavawo munhu anechiremerera muhu.
Ava vanga vari mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunare muBritain neStudio 7. Vanoona nezvemabasa musangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit reZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanoti bhanga reCapitec iro rakanga rambovhara mabhuku evanhu vose vari pasi pechirongwa ichi rakazivisa kuti ravhura zvakare mabhuku aya zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevane magwaro eZimbabwe Exemption Permit mushure mekunge zvabuda kuti vakanga vasisakwanisa kutora kana kuisa mari dzavo kubhanga iri. Bhanga iri rinonzi rakanga rambotora danho rekuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheZEP richipa chikonzero chekuti magwaro avo eZEP akanga asvika kumagumo. Magwaro eZimbabwe Exemption Permit anoguma kushanda musi wa28 mbudzi gore rino mushure mekunge gurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaLeon Schreiber vawedzera upenyu hwemagwaro aya negore rimwe chete kubva musi wa28 mbudzi gore rapera. Hatina kukwanisa kunzwa divi reCapitec Bank kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navamuchatuta.
Takasangana nedambudziko iri musi wa31 December 2024 tofu dzeusiku vanhu vakangoerekana maakaunti avo avharwa vatisiri kukwanisa kunge vachiashandisa. Takazovakurudzira mabakwedza acho kuti vaende kumabhengi vanotaura nemabhengi maneja vachivakumbira kuti kana vasingakwanisi kuvabatsira vanyore tsamba vachitaura reason why vasiri kukwanisa kuvabatsira. Asi takasangana nedambudziko rekuti mabhengi maneja acho airamba kuvanyorera tsamba. Tikazopedzisira takakurudzira mamembers edu kuti aite kunenge kuratidzira nokuti vaitoratidzira zvokuti vaipinda kana muofisi yamaneja votopinda vakawanda vanhu vese vanova kusvika pabhengi vane mazpp vachitaura semutambudziko iroyo pamwe chete vachivatora mavhidhiyo nemaaudhiyo nokuti taita humboo hwekuti tikwanise kuenda nawo kukoti nokuti malawyers edu tichiburikidza nepoka remagota atinoshanda naro Hillary Swisman Foundation vakange vati tiite humborerwe nekuchimbidza kuti tiite inonzi agent court application. Saka chichemo chedu chakazosvika kumaofisi avo makuru kuheadquarters kwecapitec panguva dza12 masikati musi wa31 maakaunti aya akazokwanisa kuvhura.
Tichiona iro dambudziko irori rakanga rakabata nhengo dzenyungani
kuti ndikupei nhamba chaiyo ingagone kutinetei asi kuvanhu vakakwanisa kutifonera nekutitumira mameseji vane maakaunti kucastic vakasvika zviuru zvishanu nekuraudzira.
Zvikonzero zvipi zvaipihwawo nebhanga iri kuti risvike pakuvhara maakaunti evanhu?
Bhanga raiti mapemiteni akaexpire 2024 muna November. Asi chakatinetsa ndechekuti minisita akanga ataura kuti achimira shoko iri kumabhanga ese nekumakambani ane chekuita nehurumende nemamwe akasiyana-siyana achivaudza kuti mapemiti aya akanga apiwa upenyu hwavo extension kusvika kupera kwaNovhemba gore rineri ratatanga 2025. Asi vese mabhengi ese vaiti ndoo zviri musistimu yavo havakwanisi kuzvichinja. Saka pakairatidzwa kana matsamba yaitaura zvakange zvataurwa naminista vairamba vachiti isusu hatizvirizvo zvataudzwa nevakuru venyu.
Ava vanga vari vanoona nezvemabasa musangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit reZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Apo mvura iri kutarisirwa mumatunhu akawanda emunyika kuti ichange ichinaya, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira mudunhu remacheke kumashonaland east vavalentine Ziswa vanoti kunyanga hazvo mvura yanga yaita seyamboenda zvakasiya zvirimwa zvakanga zvaiswa muvhu zvichifa mune mamwe matunhu. Kunaya kwayave kuita zvakare kwakanakirawo zvipfuwo izvo zvanga zvaikufa mune mamwe matunhu nekushaya mvura nemafuro. ngati nzwe hurukuru yataita navo.
Mbwaya uya mbwaya kanaka. Tikileti, bati janona kakuti yau ya mbwa ino hayo. I think iva rimiwa nori mambeu jochi mbiba kuibba short term varieties. Vano kwanza kuwana. Because mbwaya chie nga noka zakanyanyi. Endi yenge noka puti wiki iva miwa kwa rima nga mbwaya mbwenda. Kuba zataza kumira zakanaka. Saka jingi mbwaya repeat kujigara. Saka tell me about it to be good season and jingi wakarima zakanaka. Yote ya sewa kuti ino tipa chance.
Mvura ya mwuru kuti yanga yano noka yivaziswa. Yaka naki matuna hapi kwa munga ona kuchishika zirima zakanaka.
Especially my areas ano chia kunana region 3, region 4. Mwuru kwa zakanaka.
Tinozwa mumatunhu akawanda zvikuru kumateveland nekumidlands vanga vava kuchema kuti mombe hadzisina chekudya pangatarisirwa here kuti zvipfuwo zvinogona kubepura zvichimuka.
Zvipfuwo zvinomuka asi still dai varimi vaencouraged kuti vatumire dzimwe mombe kuti even kana yaida mvura uswa unosara mombe dzinowanisa kuwana kuzorarama zvakanaka. Asi it's a good relief in terms of zvipfuwo. Chini cheta tibia ita dzidza muZimbabwe chokicho kana uswa wambo uya kuwana ya kibaisi ita ya kwanza kukua uswa kuwe ni maprogrami ano cheka uswa tichi uchengeta kibeli uswa kutuwa ti mangwana gigo tikafutika na jazi ni mechi etaka shata fani chimeji chafura kini cheta kashata zakanyana fani na hapu mebure nona ya uswa unesi mdomo kukura zakanyanya zokuti mudi azi ni dineta regeni zakapona ino bazeleta zakanaka naka.
Tinombo nzuka mchi kuru zira varimi kutewanga wachi jgara mbeu diki zakaita sema funde zhiyone zhimu kuitira kuti ngaka wakashandu kasiru zanga zhaa kutari sura kuti mvura haichana wanu wanu kuna kura rama. Makaono here varimi wachi tambira kuru zira weyo ye kujgara mbeu diki.
Nizemu wadu chakandaka chayi kutibai varimi wakini zigwa kujgara mbeu zine kwa nsika kura rama ibi nbreka chumiga kuenda zhayo. Zika fazio mapunde munga chibage chia chie short variety chino chindika kuida chia chindika kuoma bati chino neta inengwa muzimbabwe nike mwenezi kwa nema sabi kwa mishomu bani bawatiwo kana junior kamoshika mwoto mwame gati kifairi mba zia chingetwa bani mungu sara mbwezi wa mchia chini saka vanengu wa rima leti wa yara nishika mwene kwa kuida chini dambu ziko jabu ni gai chindika usa mtema unutiwo mwende ya zao kufairiwa kutaka kufairiwa mobilize ufutwa kuta mwende ya vano elige kujiba.
Mvura iri kunai ndeipiwe yambira ya munga pao kwa rimi nekuti tinoona kuti vazhinji vanogona kurasikirwa neupenyu vachitova vane mvura munzizi dzakazara kurova nemheni nezvimwe zvakadaro.
Ini ndinoona kuti dai tapa kurudzire kuvanhu kuti ngatiedze kungoyambuka nzizi dzakazara kungorarawo nekuswera usingatake marisi kuti aregai ndingoyambuka ndiende uku aregai ndingodai mombe dzangu dziri mhiri uku regai ndinotora zvakadai ndinodai nekutiwo zvakare tingochenjera papaurai kana ukangoona rwizi rwazara ukangoonawo kuti hazviitiri kuti payambukike indochenjererawo but moreso indoda kukwidzira varimi kuti this time isike too late vane minda yekurima still ngavarime tiwane zvinotibatsira.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine Ziswa vari parunare kumacheke kwakare nestudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na mufundisi Eva Mudambanuki. Avo parizvino vari kuwanikwa ivo vari kuita chirongwa chekusanganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muno muAmerica nepasi rose pasi pechirongwa chemazuva gumi ekunamata pasi pezita rekuti mabvira pamwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro nezvechirongwa chenyu ichi here?
Chirongwa chatiri kuita chinonzi mabvira pamwe, Beginning Together Conference 2025. Chinopindwa nevanhu wese, tochitima denominations anobve kuZimbabwe ari ku North America, ari ku Canada. Ndo tinobatana pamwe chete, tine ma prayer line, tine ma organizations ruwadzano, RRW USA North America. Tine ma Anglican waka joina this year, Zimbabwe na Anglican, Zimbabwean community, Canada and America. Tine wa Bui. Tingangoti, there are around 17 different organizations and groups ziri under mabvira pamwe.
Chirongwa ichi chakatanga rini?
Chirongwa ichi kuchifemerwa chamwari. Ndinorangarira apo Mwari akataura kuti tibatanidze vanhu pamwe chete. Ndakashareawo nevision yacho kune vamwe wakasiyana siyana. Asi munhu ndinorangarira ndichitaura nezvazvo ndi Dr. Japhet Ndemera wanotungamirira CFI International. Takataura nezvazvo ndichinamata nezvazvo kusvikira takatanga 2020 ndopakauye muono wemabvira pamwe, Beginning Together Conference. Saka takatanga January kuchine COVID.
Pari zvino munenge muchichiita kwenguva yakareba sei uyezve chinoitirwa pai?
Tinosangane muZoom. Saka tine Zoom room, capacity yeZoom yedu inotakura kuma 600 people. Chirongwa ichi chinoite 10 days. Tinotanga January 1 tichisvika mu 10th day. So tine tichitore mapoka mairi per day. Waine chinangwa chekuti wanotitaurira basa revanobata gore rese. Ndopemuenzaniso kuti inini ndinotungamire prayer line. Saka tine tichitaurire vanhu zvatinoita, tichitaura nemaprogramu edu. Ndo urongwa hwacho huripo.
Zvinhu zvamunenge muchitaura muzvirongwa izvi?
Tine maorganizations akasiyana siyana. So vanouya vachipindura mibvunzo iyoyi, vachipawo hwaro weurongwa hwavo hwegore kune vanhu kuitira kuti pave nemixture kana kuti kubatsire vana weZimbabwe vari mudiaspora kukosha kwekunamata nekubvira pamwe. Tine mabusiness communities ari muAmerica muno. So vachanga vachitaura kune vanhu kubudikidza nezvavanoita. Ndiope mufananidzo wekuti tine nyaradzo. Nyaradzo inokurudzira vanhu kuti vatenge mapolicies ekugadzirira the future kuzofa kuchauya. Tine vanhu vanasaza.com vanobatana neZimbabwe. So tine tichidoti vanhu vaziye kuti kune vanoite mabhizinesi vachitore chikafu chedu chekumusha chiri organic vachitengesere vanhu kuno. So it's like a mixture of everything.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanopinda sei?
Vari kuda kuti vapinde mabvira pamwe 2025, Beginning Together Conference 2025. Link munoiona pa Facebook page ye Women of Dominion.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakanga ratorwa nemasangano anomirira vatyairi vemagonyeti rekuti vange vachimira kushandisa muganhu wekazungula kusvika paita nhaurirano pakati pemasangano aya nehurumende yeZambia pamusoro penyunyuto dzaisimudzwa nevatyairi dzekuti vari kubhadhariswa mitero yakakwira iri pamusoro yekuti vange vachibvumidzwa kupinda muZambia uye vamwe vachitiwo havasi kubatwa zvakanaka nevashandi vepamuganhu. utano weZambia. Murukuru edu tabata vaFidelis Mukarati vari muSouth Africa kuti tinzwe pashika urongwa wemusangano wavaironga kuita nehurumende yeZambia.
Ndakamirira vatyairi vari under Justice for Truck Drivers Association. I can confirm kuti musangano watofanwa kuti tiite in Kazungula, we had quite a number of issues takaita kuti musangano uyo usabudirire. On the 11th hour, takazotadza kuwana clearance from the police like we had applied for, but unfortunately kutadza kuwana clearance yoyo akutikanganisi so much, nekuti what we are going to do is tichaenderera mberi, because this is something that had started on the 16th of December. Saka tichaenderera mberi with this movement. We will try by all means kuti tiwane dialogue yataida kuti tiwane with the government. It's fortunate enough kuti we had reached out to the government, and one way or the other we managed to speak to some government officials. Saka tiri kuramba tichitsvaga nzira ichaita kuti vatyairi vagove liberated.
Muchiri kutaura here nezvirumwe chete semasangano anomirira vatyairi vemagonyeti?
Semasangano anomirira vatyairi tichakabatana. Hatisati tawana maissues ekuti vamwe vanenge vabuda kana kuti vanenge vasisina trust nevamwe. No, not at the moment. Tiri pamwe chete.
Tichitaura kudai, zvakamira sei? Makatanga here kunge muchiyambuka muchipinda muZambia, kana kuti muchakamira neshoko ramakataura rokuti muchatanga magadzirisa zvinhu mozoti makushandisa Kazungula border post kupinda muZambia?
Since meeting yedu isina kuzoitika pakazungula paya paya, zvinoreva kuti mota dziri kufamba zvadzo. Vanhu vari kufamba pakazungula, hapana kuvharwa. Everything is in place. Saka mota dziri kufamba freely, but behind the scenes we are trying to engage the government further kuti tione kuti tingaite sei.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Mukarati nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda chaizvozvo. Ndinotenda Mukoma Jonga. Ndinoda kuti vatyairi vese varambe vakabatana kusvikira vahwina. Ndinotenda.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reJustice for Truck Drivers Association vaFidelis Mukarati muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Muchikamu chedu chekutandadzana, vakawanda vanoita zvemitambo vanoti gore ra 2024 ranga risina kumira zvakanaka, uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani. Mutoro wedu wenhau dzezvemitambo Pasimon Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wekumaruwa ekuchiredzi Leonard Hlongwani anoti gore ra 2024 rakamurwadza sezvo aishaya mari nezvimwe zvikwanisiro zvekuti aburise nziyo dzake pamwe nekugadzira mavhidhiyo ake.
Machallenges atosangana nawo sevaimbi vachiri kusimukira ndeyekushayikwa kwemari kuti tikwanise kugadzira nziyo dzedu nemavhidhiyos. Imwe challenge ndeyekushayikwa kwemikana mumaartist.
Muvezi wematombo Timothy Gwaravaza anotiwo vanoita mabasa ekuveza matombo vakawanda havana kuwana mikana yekutengesa zvigadzirwa zvavo sezvo riri basa risina kunyatsoshambadzirwa. Asi Gwaravaza anoti anotarisira kuti muna 2025 mabasa avo achashambadzirwa kuti vawane cheuviri.
Tinoda kukumbira ku National Arts Council nekuhurumende yedu kana kuministry kuti vatibatsire nezvirongwa zvakafanana nekutisanganisa, nekuti pfungwa dzangu nekuona kwangu ndinoona kuti vatengi vedu vakanyanyowandira muno munyika yedu yeZimbabwe, zvinoita kuti upenyu hwemuvezi hunge huri nani.
Mudzidzisi wezvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti kutamburawo kuri kuita vanhuwo zvavo munzvimbo dzavanogara kwakaitawo kuti mitambo yakaita setheatre nemadrama igwada mesezo yaione kwa ni vanu vashuma vane mari.
Unuona kuti wana waza kwanuku ya kuzo na mitambo yi inaitisikani inaitirwa kune nzungu nzungu zirikure chaezo ni kuti awasina mari kugona kupinda umashoza. Notu kawana kuti basa nengara right wane maartist muna nenga idautu wana wabadre kwa wati $10.
Asi nyanzu yezwe mitambo vachitungamira sangano Precious Children's Arts Organization Amai Chipo Basopo vanoti gore ra 2024 sangano ravo rakaita rombora kanaka apo rakakwanisa kuita zvirongwa zvakawanda zvevana vadiki vari mune zvemitambo izvo zvavanoti vanonzwa kufara sezvo vachidzidzisa nekusimudzira vechidiki vanoita zvemitambo.
Zvinoita kuti vana vabatsirikane wawezwa kudzidza tsika nemagariro edu. Uyezwe zvinoita kuti vana vakwanise kugamuchira maitiro akasiyana siyana mukudzidzisa zvinhu zvine mitambo zvakasangana nemadrama, kutamba mitambo yedu yechinyakare yatinoti traditional dance.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vanapoloni yani vanoti hurumende yakaedza nepose payaikwanisa kuona kuti vanoparura zvirongwa zvinosimudzira chikamu ichi.
2024 raive gore rekugadzirisa kuti zvinyatsojeka kuti kwatiri kuenda kuedza kuenda seNational Arts Council of Zimbabwe ndekupi uyo kunosvika sei. Takatanga nekugadzirisa website yedu kuti ikwanise kufambirana nenguva, tikawedzera zvakawanda zvinokubatsira maartists izvezvi kuti vakwanise kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika kuNational Arts Council uye vanokwanisa kubatsirika sei.
Gore ra 2024 rinotsanangurwa nevakawanda vanoita zvemitambo segore range rakaoma zvikuru kana zvichienzaniswa nemamwe makore mashanu apfuura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo upfumi hwenyika uri kuramba hwakaita manyamamire nerongo, izvo zvichakonzera kuti zvinhu zvirambe zvakaoma muna 2025. Asi gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa nyika kuti upfumi hwenyika uri kutariswa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, mochaga VOA Shona, mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, govanai nevamwe, munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa pasi rose richikurudzira kushandiswa nevasingaone kweBraille. Apo mvura iri kutariswa kunaya matunhu akawanda emunyika, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Vakawanda vanoita zvemitambo yekutandadza veruzhinji vanoti gore ra 2024 rakanga risina kumira zvakanaka uye vanofiira kuti 2025 achange ari nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 4 zibandlela 2025 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi Braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo. Izakhamizi zamaphandleni zithi ubulukhuni omnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe namhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweWorld Braille Day. Usuku lolu olwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-2019 luthakazelela ngenhloso yokupha uzulu ulwazi ngokuqakatheka kweBraille njengendlela yokuthi abangaboniyo bathole imibiko ezakwenza bafinyelele amalungelo abo ngokugcweleyo. Umanyano we-United Nations uthi abangaboniyo abedlula i-billion emhlabeni wonke jikelele basengozini yokuba mpofu kanye lokuhlangana lezinye indubo ukwedlula abanye, ngakho usuku lolu luqakathekile kakhulu kubo kanye lakuzulu. Ukuze sithole okugcweleyo ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera okuhlanganiso ye-Center for Disability Rights.
Ngingathi usuku lolo luqakathekile kakhulu, ikakhulukazi kubantwana abangaboniyo lalabo abafundisa iBraille, ngoba uzananzela ukuthi umuntu engafunda iBraille uba more able ukwenza into ezinjengama-spellings uwehlula nxa usebenzisa itechnology yalezi nsuku enjengamakhompyutha.
Usuku lolo lunanzwa iZimbabwe yona isingaphi nxa kukhangelwa ukusebenza kweBraille?
Siyazama njengelizwe, kodwa kulo unenge esingakwenza. Oqala ukuze izifundi zonke zibe lolwazi olweBraille. Okwesibili, uthi sibone ukuthi sisebenzisani nxa sibhala iBraille. Uzananzela ukuthi izikole eziningi zisasebenzisa ama-slate lama-styler. Yoneyo technology ayisatholakali. Sokumele lathi simuve ukuthi sisebenzise okungama-Perkins Brailler. Ube lenye i-technology nje engenza ukuthi isifundi labanye kube lula kibo ukuthi basebenzise iBraille. So ukuthi babhale iBraille. Khathesi ngibona njengani kuloduko olokuthi asila ama-Perkins Brailler eneleyo.
Banengi na ababalisi abenelisa ukuthi bafundise labo iBraille.
Uqakathekile ukuthi i-Ministry of Education nxa ifundisa ababalisi ibafundise iBraille, ngoba nxa sikhuluma ngendaba ye-integration eyokuthi umntwana engafunda at whatever school, ababalisi kumele babe lolwazi olokufundisa iBraille. Khathesi banilutshwane ababalisi abalolwazi olokufundisa iBraille elizweni, ngoba ingathi specialized area of special needs education.
Ekukhuleni kwenu iBraille yaliphathisa kangakanani kulezinto na elingathi lalingeke lenelise ukuzifeza ukungela Braille?
Ngathi iBraille yangincedisa kakhulu mina. Owaqala uthi ngibe ngumuntu owazi ama-spellings, yangincedisa njalo ukuze ngikwanise ukubala, ukuze ngibe le-interest iwundaba ezithiyethiyeneyo. Njalo yangincedisa njalo ngoba besilabantu ababekwanisa ukuthi bafundise iBraille. So khonokho kwanceda kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi basiqalisela ukusifundisa iBraille sisabancane kakhulu, othi sikhula lathi besile confidence ezokuthi lathi siyakwazi ama-spelling, siyakwazi ukubhala lokubala.
Li ngathini kwabanye abasakhulayo abadinga ukusebenzisa iBraille ngaleli langa eliqakatheke kanga?
Kumele siqakathekise iBraille, iyo ilanguage esinceda thina ukuze lathi sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Uzananzelela ukuthi khathesi njengoba ilizwe selisebenzisa into zamakhompyutha lani khanya njengani abantu sebeyilahla iBraille, kodwa iBraille ilokhu iqakathekile kakhulu nxa sikhangela ukuthi iyo ezasinceda ukuthi sibe ngabantu abaconfident, sibe ngabantu abakwanisa ukubhala ama-spelling ayiwo, sibe ngabantu abakwanisa ukuthi bazivalele.
Umnumzana Masimba Kuchera usebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, ube secingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Amanye amagqwetha athi ukususwa kwesigwebo sokulengisa kuyinto enhle, laloba bekulabanye enkundleni zokuxhumana ebulenjini abathi ukukhutshwa kwesigwebo lesi kulakho ukwengeza ukudala kwamacala okubulala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Isigwebo lesi esentambo ngokubona kwethu besisigwebo esihlukumezayo, isigwebo esokuthi umuntu akhitshwe ubuntu nxa kuyikuthi umuntu uyenze icala, umuntu kumele agwetshwe. Ukugwetshwa kwakhe ihanjiswa entolongweni, bekuyikuthi umuntu lowo aphinde aphenduke ebantwini akade ehlala labo, esengumuntu odeserva ukuba nabantu bonabo, esithi ngesilungu i-rehabilitation. Ungakhangela isigwebo sentambo besiyisigwebo sokuthi lawe uzwe. So isigwebo esinjalo aso sigwebo even ukhangele umhlaba wonke jikelele, isigwebo lesiyane sokuthi abantu umhlaba wonke kade sebesithi hayi isigwebo lesi aso sigwebo sokuyikujezisa.
Ukwesulwa kwesigwebo sokulengisa lesi akusoze kuwengeze na inani lamacala okubulala? Izigebengu sezisethemba ukuthi azisoze zijeziswe ngokulengiswa.
Yokulengisa isikuthi ikhitshiwe completely, ikhona ku-state of emergency le in terms of i-defense act. So nxa usukumela uhulumende kuyukuthi wenza izinto ezinjani njengazonezo, yikho lapho intambo ebuya khona. So it's extreme conditions lapho ependuka khona. Kodwa generally umuntu oyenza icala lokubulala kumbe any other icala angeke asagaxwa isijeziso sokuthi uyahengwa.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ube secingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kweze maphandleni, izakhamizi zemaphandleni eMatabeleland South zithi bezithwele nzima ngendlala esabekayo enyakenye, njalo zikhulekela ukuthi kube ngcono lonyaka. Kulabantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abalambayo ngenxa yesomiso esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Loba kunjalo, abantu abaningi bafisa ukuthi izulu line benelise ukulima. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo oyisakhamuzi samasholo moshe eKwala North uthi umnyaka ka-2024 ubunzima kakhulu ngenxa yendlala ehlasela abantu kanye lezifuyo zabo.
Umnyaka ka-24 hhayi awusiphathanga kuhle, ngizula linanga kuhle, indlala ibe nkulu kakhulu, zafelwa zinkomo, zafelwa ngamadonki. So lo nyaka izulu selinile, sikhangelela ukuthi silime, engiqalisile ukulima kodwa sesisiningi lethu sesilima ngezandla ngoba impahla zokulima kazikho. Imali yokuqhasha amatrekitha akasila ngoba sibe silendlala enkulu kakhulu, izifuyo zifile, amadonki afile, inkomo zifile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eKwanda South uthi umnyaka odlulileyo uthe iningi lingabayanga ngemva kokulahlekelwa izifuyo.
Sesiphazamise kakhulu 2024, siphazamise kakhulu ngoba isifuyo zisuke zafa yonke into, haya le ndlala konke u-2024 singazi u-25 futheni siphathelene.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Khumlani Moyo oyisakhamuzi sensindi othi iningi lizaqala phansi ukufuya inkomo, imbuzi lokunye.
Ayisiziphelile sesikhangele sesikhangelele ukuqalisa, sesikhangelele ukuqalisa kuyo.
Ukhansela kawa 13 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi umnyaka ka 2024 ube mubi kakhulu ngenxa yendlala ebikhona.
Umnyaka ka 2024 ube ngumnyaka onzima okunye okumangalisayo, ikakhulu endlaleni yabantu. Yiwo umnyaka kwelakithi lapha ewadini yethu waba ngumnyaka ongakazange utholakala ihlobo. Lona ijodo ngokwalo manzi abe luhlupho, wathola sowulwiwa abantu sebebangisana. Hey, amanzi uthi amanzi amaningi, ye uvela khatshana. Abe ngumnyaka omubi okunye okumangalisayo.
Unkosikazi Saziso Khumalo wayeyisakhamuzi sebhokole insiza uthi bafisa izulu liqhubeke lisina ukuze benqabele indlala.
25 siyabonga umlimi ngoba izulu angithi izulu lakithi selisina, siyalima lokhu liqhubeka nje lisina lakhona okhe sikulimayo. Hhayi, siyakubona kuyaphuma, so sikhangelela ukuthi umnyaka uqhubeke izulu lisina. Ngeke uzaba ngumnyaka onganeno kulalwane ngoba hayi sokuphuma konke omadelele lamalulu olude sebephuma. Khangelela ukuthi iNkosi isiphikisile ube ngumnyaka onganeno ongcono kulo 2024.
Usobhuku emasholomushe mnumzana Love Mondlovu uthi langa izulu selisina inkomo lokhu zisifa.
Hayi, umnyaka ka 2024 lobu ngamanga kuqonda lo. Inkomo zifika eziningi nanginje ezingu-7 yena le ekhona apha nge-7 okuthi ngekhanya ethi vele isibaya vele nizasivala. Fo kungumnyaka omubi wathi uvele umubi kakhulu, ikakhulu ezifuyweni. Kuyafanana lebantwini abantu bathengala amanzi zifika zingathola amanzi okunatha oshithi indlala esifuyweni ibini njalo la manzi okuzinathe futhi asisakwazi ukuthi sizivulayo koma konke nendlala ngoba sesezisifa ukuthi nanxa utyani sokuhluma zinkomo zokuzizwela phansi.
Iphephandaba le-Herald libike ekuqaleni kukampalakazi nyakenye uthi bese kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingama-50,000 elizweni lonke jikelele ngenxa yokuncipha kwamadlelo nokutholakala kwamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda.
Okwamanje sike sizokwethula ngosithandekile mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula imigoqo ebebhekane labomama ngomnyaka esisanda ukugqiba, ikakhulu ngenhlelo zamanzi lamagesi lokusilela kokudla. Sibheka phambili ukuthi kambe umnyaka lo oka-2025 umomethe. Sixoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu ka-Ward 10 eNtumbane ongumgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kumanisipala wakoBulawayo.
Inhlelo zamanzi lamagesi edolobheni elinjengelakoBulawayo sesikuthatha njengenew normal. Amanzi alokhu engekhona kathesi, inkinga kube yiwona la magesi esikhuluma ngawo ukuthi ayenelise ukusiphampela amanzi ethu lapho okulama-criterian ngama-president. Sihlale amalanga ayi-3 towards Christmas kungela lona ugesi, so sehlulekile. Isifiso sethu ngesiloyiso lesilazo besithi ngadilive onke umuntu koBulawayo mhlaka-25 utholile amanzi, kodwa amanye amakoti zisela esingakakontroliwe akagesi. Ugesi lo ngithi osesilisela sesikhona kathesi.
Udaba lokusilela kwenkonxa zamanzi ezamabhawuza-ke abantu bengakhangelelani lonyaka?
Asila lona ibhawuza, wonke amabhawuza adown. Sibambeke ku-procurement ukuthi siyenelise ukuthi sirepeye amabhawuza. Yikhona ukuthi amanye ama-forces awakho ezandleni zikaBulawayo, kuyabe kulama-external forces sile esayini lapho engasayinanga lapha. ukuthi ulawayo athola imali kodwa ke nga umzali uzathini yithi phela abakhangela ithini zakamizi ngabe sithi hayi siyalungile kodwa ke silokhupho elikhulu akulamanzi athena ngile madam angikabuyeleli isethi sakhona i-short term yethu i-justification of insiza pipeline ayikayenziwa i-medium term yethu ibhopho madam layo ama-pepa wethu still in process i-long term kwayisha ngani esiyithengiselayo ukuthi mhlawumbe bengasincedisa by end of 2025 okusho ukuthi into eziningi wanaw relying kwamanye ama-forces then ama-aquafers sisalinde i-feasibility study ukuthi kuhamba yikho lapho esikhona kakhesi
njengabokhansila liphathisa njani abangenelisi ukuzibhadalela indleko ezifana lezi ezibhedlela lemakliniki ukuthi uhulumende abasize
esikwenzayo thina singama-councillors umuntu ofika lohlupho olunjengalolo ngimbhalela incwadi aye ku-social welfare i-social welfare yilo i-department elibhalayo izincwadi li-authorize liba exempt ukuthi bengabhadali i-sac fund because of their conditions ngemva sebe-asesile ngokufunda kwabo
kodwa yona leyo i-social welfare iyabanikeza okokudla na
sina kule program eke yabakhona kumbe iqalise phakathi komnyaka ibingela ama-councillors involved sasi-involva ngelast minute i-program yawobi ayizwakali nakathi sizoke ngayizwa kumbe kufaka imali emafonini kumbe kuthiwa kwenziwani nokuthi ama-beneficiaries bathatha ngaphi because ngani bathatha abantu from a certain political party yiba bahamba bebhalisa abantu ezindlini and i-database yakhona siyazi thina those social workers ne-result protection nama-community health workers abayibo abakwazi ukuphila nabantu nokuthi laphana esigabeni esingaka kulabantu abanje they were sidelined from this program so ukuthi vele bayelana njani bayelana bodwa emkotweni asiyazi
ngambe singabona kusenzakalani njengoba izikolo sezivulwa nje kuyona le inyanga kulabo abaswelayo
omama abahlakanileyo abasebekhanya bamile ndijani ukuthi bathenge izivilimoco zekhisimusi bagijima kudobha amabhuku amabili amathathu ngoba kusasezobunzima kumaviki amabili alandelayo omama yibo phela abagcina abantu esikolo kusazahlangana lobunzima ujanuwari ezingephela culturally kwabantu abakomama yama-primary caregivers ngifinde ithi ugogo le-90 years le-84 years 70 years nguye futhi ogcina izintandane ezi-more than 5 something like that because of different social ills ezenzakala ekuphindeni ukuthi umntwana agcine seyintandane and bazithole bonke abantu laba sebegcinwa ngabantu abesimami abangogogo
leyo bekuyingxoxo lo councillor Khalazani Ndlovu kaward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumanisipala wakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Okakathe sigesizwe untukamili nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba.
Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba. Lashona lendaba. Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba. Lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sixoxa ngodaba lwegugurawundi sisesilobela eMidlands ngesikhathi salumbhuqazwe ibutho lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kulesi sabelo kanye lasemathebeleland Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule uhlelo lokulungisisa loludaba kodwa wachiya iMidlands phandle okuyinto esolwa ngabanengi kulumango sixoxa lokhansila kaward 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo
Kugrawund le esikhuluma ngayo kulabantu ababulawa eMidlands which is isilobela isihombeni lowagwelu but okusuka kusimangiseke ukuthi khona indawo le i-Midlands kayikho kuhlelo lokukhumisana umlotha olwaqaliswa ngupresident uMnangagwa emandebeleni ukuthi abantu bakhulumisane kodwa-ke thina njenge-Midlands kasikho phakathi kwazo kulabantu ababulawayo ababalisa ungumenta bhebhe umathanda kuzane lamunye kuthi ngiteacher Sithole kanti family yabo leyo izakhuluma labo bani ikhulumisana umlotha bengekho kulolu hlelo.
Njengabaholi besigaba kuyini elikwenzayo ukuze uhlelo lolu luqhutshwe lase Midlands?
Mina njengokansila wesigaba esinye laso esilabazali ababulawa ngesikhathi seGugurawundi ngiyazama ukuthi uhulumende ngikhuluma ku-social media lakubo Studio 7 enyuzini lakukho konke ukuthi uhulumende mhlawumbe engabona ukuthi thina njenge-Midlands asiphathekanga kuhle ngokuthiwa kuhlelo lokukhulumisana umlotha. I-platform enjalo njenge-Midlands ngicabanga ukuthi nxa ingaba khona nxa uhulumende engezwa inkulumo engiyikhulumayo bengicabanga ukuthi bengathatha inyathelo elingcono kube labantu abakhulumisanayo ku-Midlands. Uhulumende ngiyazi ukuthi uyazama ukuthi kube lokukhulumisana but nxa kukhulumisana kwakhona kuthiya ezinye izigaba ngibona ngani akusoze kuphume kahle kakubunjwe indawo ezathatha izigaba zonke zelizwe lapho kwahlaselwa khona iGugurawundi kungabe le ndawo ezingenayo kube le ndawo ezithiywayo ngoba abantu iGugurawundi yayikhona emathebheleleni lasemidlands. Ngicabanga ukuthi inkulumo lezi abebandla ZANU-PF abanye bangibese bekhuluma ku-Studio 7 ngithemba bakuzwa lokhu bazaphendula nxa besizwa ukuthi njenge-Midlands esilobela silabantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi sicela labo bahlufaka kulolu hlelo kanti yiphi i-ofisi okufanele ilandwe engasiphathisa ukuthi i-Midlands layo ingene phakathi kwalolu hlelo.
Bakhona abasola ukuthi uhlelo lolu luphathwa izinduna, wena uthini?
Mbonakala abasozi baluphathe kuhle uhlelo lolu ngoba labo siyabasebabone bephatheke kweze-politics. So abantu abasozi babe free ukuthi bakwanise ukuthi bakhulume lokhu ababona kusenzakala kusenziwa izinduna. So ngicabanga ukuthi ama-independent organization kumbe ama-organization akwanisa ukuthi ahlanganise abantu abazi ngeze-conflict resolution. Mbonani baye baba yibo abangaphiwa uhlelo, izinduna kazikho qualified to hold lezo post ngoba abanye vele siyababona ukuthi ba baphatheka kwezepolitics balohlangothi abajeke kulo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu siyazi ukuthi ike yafaka ilitshe lesikhumbuzo seGugurawundi khona ngapho eMidlands kodwa lantshontshwa, selabiselwa yini?
Okwakhathesi ilitshe lekhe beyakafakwa, sikhangela ukuthi nxa bengazuza njalo imali siyabakhuthaza ukuthi kababuye bafake amatshe ukwenzela ukuthi abantu bakithi besindebeleni ababulwa ngesikhathi seGugurawundi imbali yabo ingalobi. Ngikhuthaze ibhethu likaZulu ukuthi bengadangali bayehle umoya abaqhubeke behamba befaka amatshe kulezi ndawo ukwenzela ukuthi abantu bakithi sibakhumbule njalo. Siyababonga ukuthi bahamba besenza isikhumbuzo sabantu beGugurawundi. Amatshe adilizwa sibili siya kubona lokhu aweGugurawundi yinto embi kakhulu esingayithakazeliliyo yona leyo.
Sibonge ukansila kaWard 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo ngokuba lathi kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Kuhlelo abaculi bethu livikisi lo Charles Mthekwe Imbizi odabuka eBhinga ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds lapha baphethe idlalade labo elitsha.
Nani balandeli endaweni zonke ezijiyeneyo emazweni abathiyene njalo futhi ebizwa nguCharles Mkhekwe Imbizi. Ngihamba leqembu leChisa Super Sounds. Nansi album yethu number 3 etshona lyakamuleva. Ile themba zijabulela kakhulu.
Yebo mina bezana kuna makatari bari. Zosalu paiza. Uzo kanje ni tudyo ya tanga na loko. Zwani. Nati batra poti kala. Wa u poti ya gite bala langula senge skeni. Atala bonye beso. Nati batra poti keti. Wa u poti ya gite bala wangula senge skeni. Atala bonye beso. Senge. Data mwana kulindiswe data Dati basira mboti keti wawo mboti ya giche bala langula senge sei Atala bonye wesu wale la silu zile bama
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Ngasithola ku number 8 yona +10637178240 85 Okwamanje ngise Zimbabwe ongabe ufuna ukuxhumana lami ngiloku yakwele South Africa kuthi number zasegoli enqa ngabe ufuna ukuxhumana lami zithi zona +10764355973 Nawe ngabe ufuna ama CD nobungabe ufuna ama USB xhumana lati kulezi nombolo
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
Ya ngiyabonga abalandeli abahle inkosikazi buzise endaweni esijeneyo amazwi engalitshela wona ngokuthi li-support ngendlela eyiyo sicina lati sifinyelele ukufika lapha ezingeni eliphezulu into engicela ukuthi likhona ukusupporta ngendlela esihlukeneyo njengoba seninikile inumber zethu kumanani lathi nxa ufuna ingoma sakhona ukusendela uthenge online nxa ufuna CD futhi ungakhona ukulithola siyakulayo ukuthi ngakwenda ukhona ukuthola iCD ngiyathanda lonke ilizwe lonke ngibonga lapho futhi intuba mili inkomo ngomsebenzi omuhle okusihlanganisa labalandeli ukubana sikhona ukuthi lathi si-advertise emoyeni
ngakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo izakhamizi zemaphandleni zithi ubulukhuni umnyaka ka-2024 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ekulenjini kukheli ethi www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.